Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 9 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tafamba zvakanaka maningi, endi tinofarawo kuti president vazotumawo marepresentative wavo, even vice president Mohati vatumirawo representative wavo, both vavesa maflowers, and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers zvavo, and that is above what they had already done.
Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yebyelection yekutsvaga mumiriri weZaka East. Nengo nhatu dzebato remutwakazi Republic Party dzinowanikwa nedare remulawayo dziine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Indwe mimwe emisoro inawo dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare zvichitevera kushaya kwavo nemusi wemuvhuro mushure mekunetseka nechirwere chegomarara. Hurumende yabatsira nekuvigwa kwavachifunyise avo vanga vava nemakore makumi manomwe ekuberekwa. Vachifunyise vakashanda muhurumende kwenguva yakareba, vakamboitwa munyori webazi rezvedzidzo netsika. Vaizivikanwa zvikuru nenyaya dzekusimudzira mitambo, uye ndo vakavamba chirongwa chevechidiki chemitambo cheChildren's Performing Arts Workshop kana kuti Chipawo. Vataura vakamirira mhuri yekwaChifunyise vaDennis Chifunyise vanoti semhuri vanotenda zvikuru nerubatsiro rwavavana kubva kuhurumende pamwe nekuhama neshamwari pasi rose. VaDennis Chifunyise vanoti semhuri varadzika muti wanga uchipa mumvuri pamwe nemichero uyo vasingakwanisi kutsiva. Mushakabvu vasiya vana vatatu vavakaita nemudzimai wavo wekutanga amaitisa Chifunyise avakashaya muna 2004, kunyange hazvo vanga vaine vana vakawanda vekumhuri yavo pamwe nedzimwe mhuri vavanga vachibatsira. Vasiyawo mudzimai amai Philipa Chifunyise avo vavakaroorana navo muna 2016. Tatanga nekubvunza vaDennis Chifunyise kuti basa rekuradzika mufi rafamba zvakadii.
Rafamba zvakanaka maningi, endi tinofarawo kuti president vazotumawo marepresentative wavo, even vice president Mohati vatumirawo representative wavo, both vavesa maflowers, and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers avo, and also permanent secretary for public service commission vatumirawo maflowers avo, and that is above what they had already done to support the family.
Tinoona kuti hurumende yakanga yatora mutoro werufuru ichiti ndo ichabatsira pakuchengetedzwa kwavachifunyise. Ndo zvavabudirira kuita here nhasi?
Sure, vakabatsira, and I think vachiri kubatsira until we are done.
Pakanga pakaziviswa kuti paimirirwa mwanasikana wavachifunyise muzvare Chipo Chifunyise, vakakwanisa here kunge vachizosvika munyika?
Akasvika zuro masikati tichitotora mutumbi wavo kubva kunyaradzo tichienda kuchetaindhe park where the artists different organizations and artists paid their tribute to Munawa Chifunyise.
Tishitarisa oi mise mure kwa Chifunyise, marasikiruwa shakadiyu nekushaya kwa wa Chifunyise.
Hey, you know what? It's like you're saying the fruit tree that was feeding the whole family has gone. And now, yeah, I'll tell you, it's a big, big challenge. Tarasi Kirwa, when we can't fill up the gap, Piasara, he was the father figure. I mean, he was the whole family in one.
Tinona kuti vachifunyise vanga vaita hama neshamwari nyika yose nepasi rose. Kuburikidzawo nemabasa avanga vachiita ekuita zvemitambo nezvimwe zvakadaro. Muchakwanisa here semhuri kuramba muchizviendesa mberi?
That's a big one. Tichaedza, for those who reach out to us, who acknowledge, but I'll tell you what, it's an impossible task. Vabaka vachifunyise vavari munhu wekuti was available for anybody, even Susuvana, pane pataito was very jealous because of the fact that he didn't have enough time for us because he would support children who are outside the family and even the clan. And I mean, he was just all over. Tingatao redu, kudatichiti kutamba mbakuka, kudahudi izosinu suizi. But when we talk about wisdom, no.
Vanga vari mutauriri wemhuri yekwaChifunyise vaDennis Chifunyise vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo by-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vane magwaro atambirwa nedare renomination court ndiva Derek Charamba veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaClemens Shiduwa veZANPF, vaLazarus Mubango veFree Zim Congress pamwe navaClemens Chavarika veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Mukuru wekufambisa kwebasa muZimbabwe Election Commission, kana kuti ZEC mudunhure masvingo, vaZEC Spudurai vati kunyoresa kwevachakwikwidza ava kwaita zvakanaka pasina zvanetsa.
Vatatinavo vari kukwikwidza paSaka constituency vana vabva kumapato mana akasiyana siyana. Wokutanga tatina Charamba Derek nokudzameso ndeMTC Alliance, vatevera ndevachavarika Clemens veNCA. Tozita Mr. Chibuwa, Clemens veZANPF, na vamubango Lazarus veFree Zim Congress Party. Ndo wachakwikwidza kuZaka East constituent musi wa 21 September 2019. Zvinhu zvafamba zvakanaka, vose vane manhindini mapepa avo akaita zvese zvazviri in order. Zvafamba zvakanaka chaizvo.
Vacharamba veMDC vaudza vatori venhau kuti vanotarisira kukunda musarudzo iyi, kunyange hazvo bato ravo rakambokundwa musarudzo iyi gore rapera. Vachidiwa veZANPF vatiwo vanotarisira kutora chigaro ichi nekuti chakagara chiri kubato ravo ravati rinodiwa nevanhu.
Inini mapepa angu apinda zvakanaka. Pasarudzo dziri kutevera izvi semusangano wangogara kuchitonga sitira gara riri redu reZANPF. Saka handitarisiri kuti tinoita any challenge because traditionally rangogara riri sitira reZANPF. Zvinhu zvatiri kutarisira kuita kunyanya kuZaka East, chekutanga inyaya yemvura because mukatarira maareas atinawo ward 20 kwaanazimbowa ndoenda kwaChirombo kune challenge yemvura. Then tine dambudziko remarodzi. Iye zvino izvi ndingati nhasi ndatoona ripoti yokuti mataxi for a distance ye 57 kilometers vakuchajwa $45 transport. Saka seZANPF iye zvino takatarisira kuti distance yokubva paJerera kunosvika kwaBenz kunofanira kuprovidewa masupo arikuya.
Vange vakamirira nhengo yeNCA vanyasa zvoo vatiwo vatarisa kukunda musarudzo iyi kunyange vari kukwikwidza nekuti ZANU-PF yava nemakore echikunda munzvimbo iyi. Chigaro cheZaka East chakasara chisina munhu mushure mekushaya kwevaimirira nzvimbo iyi muparamende vaCaston Gumbwana muna chikumi. Mune imwewo nyaya, mhuri dzinosvika 14 kumashave dzava nemazuva mashanu dzichigara pamhene mushure mekudzingwa mudzimba dzeGas Mine dzavaigara nedare redzimhosva reko vachinzi dzimba dzavo dzakatengwa nechikoro chepamusoro cheGreat Zimbabwe University. Vagari vemusha wechemberi vaive vashande vemugodhi uyu uye wakavharwa kare vanoti vari panguva yakaoma apo vana vavo vari kuvata panze sezvo vasina kwekuenda. Mumwe wevagari vataura neStudio 7 vaEdmore Munyanyi vati vave kutyira upenyu hwemhuri dzavo sezvo vari kurara panze uye vakatarisana nenhamo yekushaya chikafu.
Ndikatora pezheni zvino tadzingwa mudzimba azinyaya yakaenda kudare mazviwa motori nechikwereti chekugara mumba imomo mamusi saka takangogara panze kubva 24 kusvika nhasi tongori panze hatichatozivi kwokuinda nevana nyaya dzakaenda kumatare matongerwo acho ndo hatisina kunzwisisa kuti akafamba sei saka izvozvi tinokutotambura hatitozivi kuti toenda papi nevana todii nhumbi dzedu dziri panze saka inotoribatai izvozvi tinongori panze kana chokudya hatina pokugeza chaipo hapasi kuwanika ende pavaibvisa vanhu vairova vanhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reGreat Zimbabwe University panyaya yevanhu vakabviswa mudzimba dzavange vachigara. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Gadri Maramba.
Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara nekushanda muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti rine urongwa hwekusungisa hurumende yeSouth Africa nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi zvisiri pamutemo uyewo kubvumidza mapurisa kupinda muzvitoro zvevabva kure ava achisecha asina magwaro anovapa mvume yekuita izvi kana kuti masearch warrant. Sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vanoti sangano ravo riri kukurudzirwa nevakasungwa ava kuti rivamirire mukushungurudzwa kwavakaita. Vanoti pavanhu mazana manomwe vakasungwa nemusi wechitatu mazana maviri vanga vaburitswa muusungwa kusvika parinhasi uye pavanhu ava pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri. Mapurisa akasunga vanobva kunze kwenyika ava muchirongwa chinonzi chakanga chakanangana nekuchenesa mukati meguta reJohannesburg. Mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeft Makura vakazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti mapurisa akawanawo zvombo zvakasiyana-siyana pamwe nezvigadzirwa zvinonzi zvaive nemazita ekunyepera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Sivanda.
Nezuro takaenda kumapurisa nemalawyers kuti tinonyatsonzwisisa kuti nyaya yacho ingagadzirwa sei because zvainyatsonetsa panyaya iyoyo ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanga vasungwa asi vane mapermits nemaasylum documents. Saka chakazoitika ndechekuti kubva makuseni takanga tichitaura nemapurisa akatiwo aiwa nevanhu vekuhome affairs vanga vasingatenderwi kuti vataure nemalawyers kusvika vapedza administrative process. Kusvika kuma2 makuseni nhasi uno papasati pane vanhu vanoburiswa asi takuziva kuti vanhu vachabuda nekuti takanzwa kuti about 200 home affairs yanga yava processa zvikaonekwa kuti mapepa avo ari right asi chakazodelaya process. Chakava chinhu chakatinetsa zvikuru yanga yanyaya ichi yemafingerprint nokuti takazonzwa kuti vanhu vaya vakunonodzwa nokuti vakuchekwa mafingerprint kuti havana macriminal records here. Asi kubva kumapast 2 to 3 makuseni vanhu vakatanga kubuda and zvokunga kuti vanhu vabuda vese vanosvika ipapo paalmost 200.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakadii muvanhu vanga vakasungwa iva?
Ndinofunga kuti panhamba yatakaona pamagrupu atakaona nevamwe vatakabatsira netransport nezuro takaona vanhu vanosvika 20 already pavakaburiswa nezuro.
Mati mazowana here tsananguro kubva kumapurisa kuti sei vakaita mareidza vakaita kuvhara zvitoro nezvimwe zvakadaro?
Nezuro makuseni takatomboedza kuti titaure nevanotaurira mapurisa vamatapelo Peters hatina kuwana minduro. Tikazonzwa nevatori venhau vatapi venhau vanotaura kuti vakabvunza minista nemusi wechitatu pavaita maraidzi kuti ko mune search warrant here yekuti mwite sei mwite maseki za murikita tikanzwa kuti aiwa vakati mitemo mitemo saka chatukuona icho kuti zvinenge zvekutondwa kuti maseki akaitwa aya anga asiri mumutemo nekuti vanga vasina maseki warani zvikuru zvikuru zvekuti vavhurire zvitoro zvevanhu ende kusungwa kwakaita vanhu chimwe chatakaona nezoro nechokuti vanhu vanga vakasungwawo nemapasipoti avo vakatosainiswa zvisiri pamutemo mapepa aiti iwo vanotenda kuti ndo vaitema motokari nematombo uyezve kuti mapurisa paakavasunga akavabvunza kuti mapasipoti nemadhokumendi avo ari kupi vakati havanawo ivo vanga vavatakura saka tiri kuona kuti home affairs nemapurisa vari kuedza kuti vatsvage nzira yekuti vajustifye maitiro avo kuti vasazviwana vachisungwa nemutemo
saka imiwo sesangano mune matanho amuchatorawo here
hongu matanho anotoripo nenyaya yekuti vakatowanda nezuro vakatobuda ivavo vanotoda kuti tiite lawsuit against the state yekuti vakasungwa zviri pamutemo vakavharwa zviri pamutemo right to freedom yavo it was infringed nekuti vakaitwa deprive freedom yavo nenzira isina kunaka
vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vachitaura vari parunare muSouth Africa neStudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza pamuganhu wenyika muRwanda vawedzerwa zvakanyanya kumuganhu wenyika iyi neDemocratic Republic of the Congo. Vanhu vakawanda vemuDRC vanga vachida kupinda muRwanda vachirambidzwa zvichitevera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheEbola muDRC. Mapato anopikisa Malawi eMalawi Congress Party neUnited Transformation Movement ari kubatana kuitira kuti arambe kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa21 Chivabvu mapato aya achiti sarudzo iyi yakabiridzirwa Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Bona.
Zana. Ndona kuti mambo maParastenberg.
Pari kudodiko Parastenberg ku South Africa uko.
Ah, tiri kuzviona it's like an operation ichiri ayo undercover but inda kuti it's a national operation yavada kuzoita yekumbo screen avana. I think vada kuverengana pachavo. Ndikona pano vamwe ndotoziva vakabakwa mazuva pera waya. Saka asi vachiri ku Home Affairs saka social media inobatsira tete Marvelous. Kana zvekwadi.
Asizavo
pamunhu. Kuti zvakangobane banga remuriwo remukicheni rinoshanda kucheka muriwo kuchekera madomasi neonyeni asi rinokwanisa kutochekawo chigumwe chemunhu saka kana kuti ukuvadza munhu kana kuti uraitwa munhu uchaiswa pakuraya munhu saka zvinobva nekuti washandisa hawo kana ukashandisawo zvakanaka kuwana mikana yemabasa ekuenda kuvana chikoro yekuita maasainimendi vachididi zvinoshanda kaza tiko zvinotikwatira kutaura neni kwasa zva zviri kuitika munyika kuti nyika yacho yezimbabwe ine matambudziko akadai tiri kuzviziva tiri kusocial media
sista Marvelous muri kutaura nadisciple Gilson Madanire
aiwa makadiko disciple muri top fan yedu panapa
pari zvino ndiri kupolokwani South Africa ndangotaura zvangu panyaya yeFacebook kuti Facebook nesocial media ine zvangu ndozoona zviri zvinhu zvakanaka chose panyaya yekuti mukanatso kutarira ike zvinokubvira pavakabva vangopinza nhau yaye yekuti unogona kuona mavhidhiyo unogona kuona vhidhiyo rausinawo kumboona zvimwe zvinhu zvichiitika unogona kutodzidza ipapo chero zvingava zvinhu zvakaipa chero dzingava nyuzi dzefake but nogona kutodzidza
hello maswera sesisimaivi
aiwa ataswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura nahezde vari kukadoma
tipeiwo pfungwa dzenyu sevasikana vechidiki social media iyi yakanaka here yakaipa here
ndiri ndinona sekunge social media yakanaka zvinoitirana nekuti unenge uchiishandisa sei. Ndiri sena hangu ndinoiwanzo kuishandisa pakuita zvebhizinesi kutenga nekutengesa nekungozotorawo nehama neshamwari. Ndinonyanya kushandisa iWhatsApp kunyora zviri kuitika nyaya kwerudo. Ndichasumbana nevanhu vakawanda vanenge vachikomenda, vamwe vanokudza zvinobatsira, vamwe vanokudza zvinorwadza. Tsekisende yekuti kana uchinge wasangana nezvinorwadza zvopaunozonzwa kunzi mumwe kana kuti azvitsungirira anwa mushonga nenhau yekude kuti relationship yake anenge akainvolva social media.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvechicken in neblack rhinos zvatarisana nemukana mukuru wekutungamira makwikwi ecastle lager premier soccer league. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chemwe chezvikwata zviviri izvi chiri kuenda pamusoro petafura yecastle lager premier soccer league kana chikakunda mumutambo wacho sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro isina mutambo munyika svondo rino. Magamecocks nechipembere vanokwanisa kuenda pamusoro pePure Platinum nepoint imwe chete sezvo pari zvino zvikwata izvi zvine mapoints makumi matatu, FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemaviri. Asi Chicken Inn neRhinos hadzina mitambo yakapfava nemugovera sezvo Magamecocks aine rwendo rurefu kuenda kunyamunga stadium kunosangana neZPC Kariba. Rhinos yacho iri munzira kuenda kunosangana neHighlanders iyo isati yarohwa kubvira Mandla Mpofu atora basa reurayiridzi kubva kuna Madhinda Ndlovu. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaJealous Mushusha vanoti vari kuona Chicken Inn iri pamusoro petafura panopera mitambo yesvondo rino.
Chicken Inn ichatokonzeredzeta kuti ipinde pamusoro apa paPlatinum nokutinge iri nane maZPC kutamba kwairi kuita haisi kutamba zviri consistent saka inogona kurohwa ipapa kuita sava ZPC inorohwa iyotora mapainzi ese Chicken Inn yoenda pamusoro.
Asi mumwe muteveri weHighlanders vaLawrence Wekwete vanoti havasi kunzwira tsitsi chipembere vachiti ivo Rhinos inorara chete mubaba fields nemugovera.
Kozo hebeti maruanga mbuimotivate zvayo but haikwanisa kumira mubiyevo nesapoti inenge irimo nevakomana Highlanders vanenge nesapoti yavanenge vakawanda Highlanders kurova.
FC Platinum iyo iri kuMalawi uko iri kumirira nyika muCAF Champions League ichatamba mutambo wayo neHarare City nechitatu. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechishanu haina mutambo zvekare asi ichatambawo nechitatu neTriangle iyo iri kutamba mutambo weCAF Confederation Cup mukupera kwesvondo. Asi Capes United iyo iri pachinzvimbo chechina iri kunanga kwaRusape uko iri kusangana neManika Diamonds nesvondo iyo ichangobva kutandanisa murayiridzi wayo Luke vahombe Masomere. Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri muRufaro Stadium nesvondo neMushowani Stars iyo iri kutatarika uyezve iri pachinhano chegumi neshanu. Dynamos iri pachinzvimbo chechinomwe. Mimwe mitambo iriko nemugovera yakamira seizvi: Yada vs Wange, T1 vs Herentals. Zvichakadaro makunano eBarclays English Premier League ari kupfunga idza utsi svondo rino. Mutambi wemuZimbabwe Mavelas Nakamba achitarisirwa kutamba mutambo wake wekutanga apo chikwata chake chitsva Aston Villa chiri kushanyira Tottenham. Nakamba uyo aitambira Club Brugge yekuBelgium akatengwa nemari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri emapounds zvekuti ruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutarisira mutambo uyu zvakanyanya. Nakamba uyo aimbotambira Bantu Rovers inhengo yemaWarriors eZimbabwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: West Ham vs Man City, Newcastle vs Arsenal, Leicester vs Wolves, Burnley vs Southampton, Crystal Palace vs Everton, Watford vs Brighton, Bournemouth vs Sheffield United, Man U vs Chelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo, the reason why kubva kuna baba Harare, anzi ndo varidzi veguta reHarare, baba Harare, kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaStephen Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nhengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yebyelection yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Nhengo nhatu dzebato remutwakazi Republic Party dzinowanikwa nedare rebulawayo dziine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isikati sendaba ku VOA.